Gakava iri raitirwa pa University of Utah kuSalt Lake City. Vapens na Mai Harris havana kutora nguva vasati vatanga kutatsurana nenyaya dzakawanda kusanganisira iri kunetsa muAmerica nepasi rose yechirwere charura cheCOVID-19. Amai Harris vanhu vamudzimai mutema wekutanga kuita gakava vachikwikwidza musarudzo semutevedzeri wemutungamiri wenyika vati mutungamiri wenyika vaDonald Trump navaPence vatadza kutungamira mukurwisa chirwere cheCOVID-19.
The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country. And here are the facts.
Vanhu vemuAmerica vasati vagona kutadza kutungamira kwakadai panyaya yekurwisa chirwere zvapa kuti vanhu vakawanda muAmerica varasikirwe neupenyu.
We're looking at frontline workers who have been treated like sacrificial workers.
Asi vapenzi vati hurumende yavo yaedza nepose painogona napo kugadzirisa dambudziko iri uye matano ayatora apa kuti vanhu vakawandisa vasatofe.
I want the American people to know that from the very first day, President Donald Trump has put the health of America first.
Vatrump kubva avanzwa kuti chirwere ichi chave kupararira vakabva vamisa vanhu vemuchina kupinda muAmerica. Izvi zvakatipa nguva yekugadzirira kunyange vaBiden vakapikisa danho iri vachiti raive rusarura.
Now, Senator Joe Biden opposed that decision.
America ndiyo nyika pasi rose ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere cheCOVID-19. Johns Hopkins University yemuAmerica inoti vabatwa nechirwere ichi muAmerica vadarika mamirioni manomwe nezviuru mazana mashanu kana kuti 7.5 million. Vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana maviri negumi nerimwe kana kuti 211,000. Panyaya yeupfumi vaPence vati hurumende yavo yakwanisa kumutsiridza upfumi.
When President Trump and I took office, America had gone through the slowest economic recovery since the Great Depression.
Patakapinda muhofisi, ini navaTrump takashanda kugadzirisa upfumi, uye mhuri dzakawanda dzave kutambira mari iri nani. But Biden vakasarudzwa vachawedzera mitero yenyu.
The average American family of four had $2,000 in savings and taxes.
Asi amai Harris vati upfumi wananga kumawere.
On the issue of the economy, I think there couldn't be a more fundamental difference between Donald Trump and Joe Biden.
Panyaya yezveupfumi zviri pachena kuti pane musiyano pakati pavaBiden navaTrump. VaBiden vanotarisa vashandi asi vaTrump vanotarisa vakapfuma chete. Ndosaka vaTrump vachiti vakapfuma vabhadhare mari shoma.
The strength of the economy based on how rich people are doing, which is why he passed a tax bill benefiting the top 1%.
Dzimwe nyaya dzakurukurwa dzine chekuita nenyaya dzekuchengetedzwa kwemukati menyika uye nyaya dzerusarura ganda runonzi nemaDemocrats runofanira kugadziriswa sezvo vatema vamwe vakuurayiwa nemapurisa dzimwe nguva vasina mhosva. Asi vemaRepublicans vanoti pane zvimwe zvikwata zvakaita sechinonzi Antifa zvavanoti zviri kukonzera kusagadzikana nekuita mhirizhonga nekukanganisa mapurisa kuita basa ravo. Pazeiwawo nyaya dzine chekuita nekudyidzana nedzimwe nyika uye mabasa anoitwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika. Vachipawo pfungwa dzavo pagakava iri vatakawira kapikinyu avo vari muMaryland muno muAmerica vati gakava iri ranakidza kudarika rekutanga rakaitwa nevari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vaDonald Trump navaJoe Biden.
Gakava ranga richiteerereka vese vari kugona kuzvimiririra. VaPence vanovakamirira vaTrump vanga vari kugona kutaura kupfuura zvakaitwa navaTrump. VaKamala Harris avo vanga vakamirira vaJoe Biden varatidzazve kuti vachange vachitonga zvine ungwaru.
Vanotungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vanotivo magakava anoitwa muAmerica akakosha zvikuru nekuti
itsika yakanaka zvikuru. Yakakoshera pakuti kuzvipira kuvanhu veAmerica vanenge vachizoshara mutungamiri wenyika. Nerumwe rutivi vanhu vanokasira kuziva zvinogonekwa nomunhu kana vachihwa hurukuro dzichiitwa pachena. Zvichibva mumuromo momunhu nomusoro momunhu zvinotaridza udzamu hwokuziva basa kana kusaziva basa.
Magakava aya anorongwa necommission yakazvimirira inonzi Commission on Presidential Debates. Uye anga achikokerwa nhasi nemutori wenhau webepa nhau reUSA Today, Susan Page. VaTrump navaBiden vakaita gakava ravo rekutanga musi wa29 Gunyana. Vari kutarisirwa kuita gakava rechipiri kuMiami musi wechina svondo rinouya, ndokunge vaTrump avo vakabatwa nechirwere cheCovid-19 vave kunzwa zvakanaka. Gakava rekupedzisira pakati pavaTrump navaBiden riri kutarisirwa kuitwa musi wa22 mwedzi uno zvakare paBelmont University kuNashville. Sarudzo dzichaitwa musi wa3 Mbudzi, kunyange hazvo vamwe vanhu mumatunhu akawanda vatotanga kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.